Hondo yeIsrael neHamas ichiri kuenderera mberi. Ke zvino izvi ceasefire yanga yambonzi yavako yakapera, Hamas ichibva yatotanga kukanda mabhambo kuIsrael, Israel ichibva yatsiva. Sokuziva kwedu isu tinoziva kuti tsvaru wakadanativu kune vamwe vasinganatsokunzwisisa, vanofunga kuti Hamas inokwanisa kunge ichirevererwa, ndiyo yakatanga. Zvekare nhaurirano dzanga dziripo panguva yeceasefire iyi pakati peHamas neIsrael kukatauko hadzisisipo pavanokuramudzana. Saka America iri kuonekwa iri pakati ichizama kudzosera Israel neHamas panhaurirano idzodzidzi.
Zvamira zvakadai, nderipi dambudziko guru ravepo muhondo iyi?
Dambudziko ravapo zvino rava revagari vomuGaza, vatingati macivilian, vaya vaya vanhu vo zvavo vasiri muhondo, vari kushandiswa neHamas kuti Hamas ipotere. Saka Israel pairi kudzingana nokurwisa Hamas, pari kuita dambudziko rokutiro vanhu vo zvavava vari kuurawa nokuvadzwa. Zvekare zvipatara zvichinge zvichiwandirwa navanhu, pamwe chete nokunge kuchisvikawo hondo yacho kuzvipatara ikoko, zvinova zvisingabvumidzwi nomutemo womubatanidzwa wenyika dzepasi rose, United Nations, kuti kana nyika dzafunga zvokurwidzana vanhuwo zvavo vanofanira kuchengetedzwa ramapato ose.
Mungati imi chinangwa chehondo iyi ndechei?
Chinangwa cheIsrael kubva pakutanga payakarwiswa yaakudzoreravo ndechokuti ikwanise kupedza zvachose bato reHamas, rinova basa guru zvikuru chaizvo, tichiona kuti Hamas ina varwi vakawanda chaizvo vanosvika kuma40,000 uko vati vafa vashoma shoma. Zvekare Hamas ine hama neshamwari dzayo dzinoisapota dzichipa zvombo vana Iran nemahutus ari kuJordan uko.
Munoona iyo Israel nechikwata cheHamas vachizomisa hondo iyi here?
Hondo iyi inoratidza kuti icharamba ichienderera mberi kwenguva yakati rebei, vanhuwo zvavo vomuGaza vachinge upenyu hwavo hunenge huchikanganiswa chaizvo, vamwe vanofa, vamwe vachakuvara.